Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Chiwabvu 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pakucherechedza zuva revashandi. America yobatsira vechidiki munyika munyaya dzemabasa. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya dzeuori muAfrica. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachiti kodzero dzevashandi dzinofanira kuremekedzwa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avatura kunyika nhasi vari kumuzinda wavo weState House muHarare, mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vati kodzero dzemushandi dzinofanira kuremekedzwa.
Government remains committed to facilitate an ecosystem that ensures the effective protection of workers from all acts of exploitation. All entities are called upon to protect and promote the rights of our workers through responsible and ethical business practices.
Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions raitawo gungano kugwanzura stadium muHarare. Vachitaura nezvezuva iri, mutungamiri wesangano reZCTU Amai Florence Taruvinga vaudza Studio 7 kuti
tiri kuda kuramba tichikomekedza kuti pange pane kutaurirana kwevashandi, kwemaemployer nekwegovernment. Pane polisi ipi neipi zvayo ichange ichinzi iri kuda kuizwa. Nekuti kana tichitaura maringe neemari, kana vanhu vasina kutenda nekuziva kuti zvakamboitika makore apfuura patiri pari zvino, zvichafamba sei tichienda mberi. Nekuti tiri kungoramba tichidzokera tiri kumashure sevashandi kuti pari kuitwa mapolicies aya. Vashandi ndio vari kungoramba, variwo vari kuramba vachishandisa zviri kunzi ndizvo zvinofanira kunge zvichishandiswa, currency inenge yanzi ndiyo iripo. Asi hazvisi kuenderana zvekare nezviri kuwanikwa zviri paground. Maemployer ari kuramba achitengesa nemari yekuAmerica. Mabhizimusi ari kuramba achitengesa nemari kuAmerica.
Ukuwo rimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions raitawo mhemberero kwaJopa kuChipinge Manicaland munhandare yeWomen's Grounds. Rimwe sangano revashandi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU raitawo gungano raro muHarare nhasi. Tabata mwe vatungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Nyaya yecollective bargaining inonyanyokosha kuvashandi vemupublic sector nenyaya yekuti kunyange zvazvo zvichisungirwa neconstitution kuti tiinjoye kodzero iyoyo, tiri kuinyimwa nemushandiri. Zvaita kuti vashandi vehurumende kusanganisira maticha vatambire mari iri pasi pasi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vatiwo,
nhasi uno izuva ravashandi pasi rese. Vashandi vachitarisa hondo dzavakarwa kubva kupera kwe19th century kusvika nhasi uno. Asi vashandi vemuZimbabwe nhasi uno vari kuchema kuyaura kwavari kuita nenzara nokuti nzara yakatanda vara sorunyemba mudzimba dzavashandi muZimbabwe, zvikuru sei zvichitevera kuuya kwakaita hurumende yava munangagwa.
Rero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti vanhu vakwanise kushanda pasina kusangana nenjodzi pamabasa. Panguva iyo paine zvakawanda zvashanduka mumabasa, kana kuti ensuring safety and health at work in a changing climate. Zvichakadaro, vashandi vakawanda varatidzira nhasi mumaguta akasiyana-siyana anosanganisira Indonesia, anosanganisira ekuIndonesia, Philippines, South Korea neTaiwan, vachiti vanoda kuwedzerwa mari uye kuti upenyu hwavo husaiswe panjodzi kana vari pamabasa. Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Sangano revechidiki reHozi Innovator rinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe rinoterapedza kudzidzisa mabasa vechidiki vanosvika mazana matatu mumaguta anoti Harare, Gweru, Mutare neBulawayo. Hozi Innovators iri kushandawo neEjufree yekuEswatini neJacobstone Institute for Youth Entrepreneurship yepaUniversity of Iowa kuAmerica. Vamwe vechidiki ava vachadzidziswawo pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mumwe wevatungamiri veHozi Innovators vamunyaradzi Shumba Mhini.
Chirongwa chedu patakatanga muHarare taive nedonzvo rekudzidzisa vechidiki vanosvika 120 kumaprovinces amareva eHarare, Mutare, Gweru neBulawayo. Asi nekuda kwekuti chirongwa chedu chafamba zvakanaka, takazopedzisira tava kutodzidzisa vechidiki vakasvika 137. Tiri kufara nemafambiro azviri kuita. KuHarare kwakahwina ainzi Simba Rashe Masamba anogadzira magas ion, akaenda mune zvimwe zvirongwa mushure mezvidzidzo zvedu akakwanisa kuita number 3 pachirongwa ichocho. KwaMutare takaitawo basa kukahwina anonzi Precious anogadzira maruva epepa anochengetedza environment. KuGweru tichishanda neZHI tinotenda kwakakwanisa kubatsirwa anonzi Shelter akawana mushina wekusonesa neveZHI.
Vechidiki ivo pamanga muchienda kumadhorobha aya vagamuchira sei chirongwa ichi?
Chirongwa chedu chagamuchirwa zvinofadza. Zvinoratidza kuti vechidiki vakawanda vari kutanga mabhizimisi avo, kana kuti vanenge vaine shuwiro dzekutanga mabhizimisi asi vanenge vasina ruzivo. Tinotenda nerutsigiro rwatawana even through neve US Embassy vakaita kuti tikwanise kupa zvidzidzo izvi pasina muripo.
Makatarisira kunge muchidzidzisa vamwe vechidiki vangani?
So zvirongwa zvedu taicharamba tichienderera nazvo mumwedzi uno waMei. Tichange tave kuzviita online kubvira patavhura maapplication edu paFacebook. So far tatowana vechidiki vanosvika 150 applicants vaapplya pachirongwa chedu. Tikutarisira kunge tichidzidzisa vechidiki vanosvika 300.
Vanga vari vamunyaradzi Shumba Mhini, mumwe wevatungamiri vesangano revechidiki reHozi Innovators vari parunhare muHarare, naTaboka Ncube weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reGreen Light International Trust kana kuti GIT rakapa zvipo kune vakaremara mumasvingo, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakaremara ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Urongwa uhu hwakaitirwa pamasvingo Civic Center pasi pedingindira rakanangana nekuunza nyemwerero pazviso zevakaremara kana kuti put a smile. Mukuru anoona nezvemabasa musangano reGLIT vatawanda makwira miti vakati
donzvo redu isisi nderekuti tikwanise kutransforma upenyu hwavanhu vakaremara kuti vakwanisewo kuita zvinhu zvavanga vasingakwanisi kuita, kuparticipata kumaprograms emucommunity, kuenda kumachurches, kuendawo kumusangano.
Vanhu vakaremara ava vakapiwa mawheelchair, svimbo chena dzekufambisa dzinoshandiswa nevasingaoni, mabhaibheri eBrail nezvimwe. Mumwe akawana rubatsiro mwana waamai Gladys Maringire.
Vanhu veGreen like the National Trust vakani pika Williams ya wheelchair.
Mumwewo wevakaona rubatsiro ndiva Felix Tarukwasha vekwa maungwa kwa Gutu avo vane gumbo rimwe chete vakatenda vapuwa madondoro matsva.
Ine hangu ndinotenda kuti ndabatsirwa nemacrutch andanga ndinawacho anga atosakara anga said kuti kana mudzima wangu akuti mofamba nemakumba wa munoenderi munosvikeri.
Mukuru webasa, musangano remasvingo Disability Network, MDN, vapresent Jakarta, avo vakabatsira mukuronga mutambo uyu, vanoti vakaremara vazhinji, havakwanise kutenga, zvinoita kuti vaite mabasa avo nyore. Vakaremara vanoti, nemamiriro akaita upfumi hwenyika, zvinonetsa kuti vakwanise kuunganidza mazana matatu emadhora ekutenga mawheelchair. Vachitaura wakamirira gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira, mutevedzeri wemukuru webasa muhofisi yavo vaClarence Mateu, vakati hurumende inokudza masangano anoshanda navo kubatsira vakaremara vachiti nyika ine chinangwa chekusasiya kumashure ane nani zvake muzvirongwa zvebudiriro.
Hurumende yakatozviona kuti ivava vanhu vakatikoshera, saizvozvo yakaisira matages kuti munhu wese akaremara anga achifananawo nemunhu asina urema.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vanotenda zvikuru nerubatsiro urwu.
Asi tarisiro yedu heino tichasvika rini tichingouchira kungogamuchira. Shungu ndedzokuti hurumende ngai empower vanhu vane madisability vave nemaprojects avo avanogona kuzvitengerawo madevices avo avanogona kushandisa.
Vachivanga vakurudzirawo vakaremara kuti vasasaririre pachafamba dare reparamende muvanhu richitora pfungwa dzavo pakugadzirwa kwebhiri repersons with disability iro riri kuda kuvandudza mutemo weDisabled Persons Act. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Masangano anongorora nyaya dzezveupfumi pamwe nevanorwisana neuori muMalawi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise kukanganisika kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende. Gwaro rakaburitswa muna 2021 riri pamusoro pezvivakwa zvehurumende re 2021 Malawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects rinonongedza kuti uori hwakapararira mumapoka ose ehurumende yeMalawi. Nyanzvi dzemagariro evanhu pamwe nedzeupfumi dzakatokurudzira hurumende kuti ikurumidze kuita basa rekugadziridza mugwagwa uyu kana Malawi ichida kusimbisa mabasa ebudiriro yemagariro evanhu neupfumi. Makomba pamwe nekumwe kuparara kwemigwagwa zvatove magariro ezuva nezuva muvanhu vanogara mumaguta. Kunze kwekuve njodzi muvatyairi nevavanenge vakatakura, zvinoratidza chimwe chezvimhinga mupinyi mubudiriro yenyika mune zvemagariro akanaka nezveupfumi. VaJack Gama, mugari wemuLilongwe, vanoti
the current condition of the road is increasing vehicle costs over time.
Mamiriro akaita mugwagwa ari kuwedzera kudhura kwedzimotokari nguva yekufamba uye kukonzera kukanganisika kwezvinenge zvakatakurwa.
Nyanzvi mune zveupfumi amai Betha Piri, vanove mukuru weMalawi Economic Justice Network, vanomira nerekuti kusamira zvakanaka kwemigwagwa kwakanganisa kukura kweupfumi.
If we do have a good road infrastructure, what it entails is that the social and economic development.
Kana tiine migwagwa yakanaka, zvazvinoreva ndezvekuti magariro evanhu neupfumi zvinobudirira zvakanyanya zviri nyore, nekuti migwagwa ine mukana wekusimudzira kutengeserana, kuvhurwa kwemisika mitsva nekukwezva vanotanga makambani nekusima mari dzavo vatsva.
Masangano anorwisana neuori ari kunongedza mukukanganiswa kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende uhwo hunobvumidza chioko muhomwe, izvo zvinozobvumidza makambani anoita zvekuvaka asina unyanzvi kuti awaniswe mabasa makuru ekuvaka. Wawili Kambwandira, vanove mukuru weCenter for Social Accountability and Transparency, vanoti
we have seen contracts being awarded to individuals who do not have even a single machinery, a single company.
Tine mabasa ari kupiwa kuvanhuwo zvavo vasina kana muchina mumwe chete zvavo, vasina kana kambani. Takaonawo zvakare zvivakwa zviri pasi pezvinotarisirwa nekuti paive nekuwirirana pakati pevakuru muhurumende nevemakambani anoita zvekuvaka. Izvo zvinozokonzera kuti pavakwe zvivakwa zvinenge zvisina kusimba uye kunaka.
Vachipindura nyunyuto dziri kukura dzemamiriro emigwagwa yenyika, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa ehurumende vaJacob Hara vakavimbisa zvizvarwa zveMalawi kuti vari kugadzirisa nekukasika. Nekuda kwemamiriro akaita zvinhu, boka rinoona nezvezvivakwa reNational Construction Industry Council of Malawi kana kuti NCIC rakasimudzira maitiro aro ebasa mukuona kuti mabasa ari kuitwa pari zvino ari kuitwa nemazvo here. VaGerald Konje, mukuru weNational Construction Industry Council of Malawi, vanoti,
there are circumstances that lead to poor quality of infrastructure.
Pane mamiriro ezvinhu anoita kuti pavakwe zvivakwa zvisina kusimba, chimwe chacho huri huori. Mamwe mabasa akatokundikana kusimukira. Nzira yatanga nayo chirongwa yakundikana nechekare. Dzimwe nguva zvinokundikana pakutengwa kwezvinhu.
Gwaro reWorld Bank riri pamusoro penyaya dzemigwagwa re-2023 World Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program rinoratidza kuti Malawi inoda mari inoita 1.5 trillion kwacha kana kuti $8.6 million mumari yekuAmerica yezvirongwa zvemigwagwa panosvika 2025 yakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Nyaya iyi yabva kuna Chimwemwe Padatha, mutoro wenhau weVOA News ari muLilongwe kuMalawi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vatumira mauto kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika yavo kuti anobatsira vanhu vakatarisana nedambudziko remafashamo emvura. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe vafa munyika iyi nekuda kwemafashamo aya kubva mwedzi wapera. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muFrance vaStéphane Séjourné vari muKairo nhasi kuedza kukurudzira kuti paitwe chibvumirano chekumbomisa hondo pakati peIsrael neHamas muGaza. Vari kutariswa kuenda kuLebanon, Saudi Arabia neIsrael. MuEgypt ndimo muri kuitirwa nhaurirano dzekuedza kumisa hondo dzichitungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 tiri muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndaita kamubvunzo kadiki zvako pagovernment kuti ko vane mabhondi ekudhaya aya ekare kare aya vanoita sei sezvo vamabudisa maziga. Tinana sekuru, unovaziva na sekuru kuti vanochengeta mabhondi vanosungirira paZambia. Saka voita sei, muchafamba muchikonekita here kana kuti vanondochinjiswa upuwa mazigere kana kuti zvatovharana ukoko kumamisha ukoko.
Ndangoti ndipewo muonero wangu panhau yemari nyuwani yatanga kutenderera nhasi munyika. Muonero wandinoitavo imari inogona kungosenza hayo kwemazuva maviri matatu. Zvobva zvaparara zvakadaro. Takambozviona zvakamboitika makore apfuura, dzimwe mari dzichinzi dzabviswa mazere, kukambouya mabhiera cheki, kukambonzi taunza magold koini, kukambonzi taunza chino mabhondi. Ike zvine zvavakushedzera kuti taane maziki. Saka inongori strategy yekubira varombo, kana varombo vasisina vasara vasisina chinhu muhomwe, then ibobva vozobudisa zvezvimwe. Ndatenda.
Hai, ndoda zvangungotauravo nichipa muono wangu pamusoro pemabielection akadarika kuitika nesaturday yadarika iyi. Izvi zvabuda pachena kuvana vose weZimbabwe zvake. Unongovonavo neune pfungwa dzokuona kuti opposition chayo chaiyo ndeipi. zvabuda pachena kuradza pachena kuti chinonzi opposition muZimbabwe ndichamisa chete. Vamwe vose ava vanongozvidira zvavo mari, hapana kana maopposition inombovapa. Vanongozvidira mari chete, kungoti kwavangu wakune mari chete ndoko vanomanya vachinda.
Pakadzingwa vaMugabe vachiwenga vaifana kudzosera masimba kuvanhu petwa maelection. Vanhu vachivengwa vachiwenga akabva ashandisa bhureni dzake dzokuti munangagwa achidzoka utonge. Chiwenga ipapo ndopaakapaisa. Ndinobvumirana nemi munhara mataura kuti Chiwenga aifanira kudzosera masimba kuvanhu veta maelection. Mai Chiwenga akabva ati muED chidzoka, ike zvino haachadi kubva pachigaro. Zvavakataurirana Chiwenga tsvo vazvisiya. Mabhondi vari kuti hafani kutenga fiwa, hafani kutenga kwese kumapasipoti, havamadi mabhondi. Saka unofunga kuti imari here? Imari here yavasingabvumi kumafiwo kwacho?
Nhasi ndiri kuda kumbomirira sechipanga mazano chamunangagwa. Chokutanga chaanode kuti azive ndechekuti kubva zvaakatanga kutonga kwete kutungamirira, chii chimwe chinhu chaakamboita chakachinjawo kutaridza kuti munhu ari kutungamirire nyika? Vamwe dzimwe nyika dziri kuita zvinobudirira, vamwe vane zvavari kuita kupinza vana vadiki mabasa, kugadzirisa upfumi, kugadzirisa zvinonetsa vakuru nevadiki mukati mokurarama, kuraramisa vanhu panzara. Asi zvamunangagwa ndiri kushaya kuti ane pfungwa dzipi naana Chivhaya vakavo, haukwanisi kutonga shamwari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba iyi +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mutauriri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kuyambira veruzhinji kuti vaedze kukwira motokari kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva yezororo revashandi iro riri kucherechedzwa nhasi munyika, sezvo vamwe vari kusangana nenjodzi dzekubirwa kana kubhinywa nemakoronyera. VaGoliati vakurudzira vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo revashandi. Tichiri panyaya yezuva revashandi, mapurisa akurudzirawo veruzhinji vanga vachienda kunocherechedza zuva iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuti vange vachienda kunzvimbo idzi vasingaratidziri kana kuita toyi-toyi sezvo izvi zvisiri pamutemo. Mapurisa azivisa izvi kuburikidza nedande mutande reX iro raimbozivikanwa nekunzi Twitter. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya iyi.
Dziro yedu isu sePassenger Association ndeyekuti veruzhinji vanofanira kukwira mabhazi ane nhamba tsvuku pachena, nemichovha ine nhamba tsvuku pachena, uye zvakare nemateksi ane nhamba tsvuku pachena. Vasangokwire chero mota dzavanenge vawana pamugwagwa vachida kumhanya. Vanhu vakawanda veruzhinji vari kubirwa mari namakororo kurwiswa, nemakororo kubhinywa kana kuurayiwa nemakororo vachinge vakwira chero motikari. Tikuti vanhu ngavaite sarudzi yakanaka yokwira nemabhazi, yokwira mabhazi nemichovha nemataxi aripo zviri pamutemo kana vari parwendo vachienda kwavanenge vachienda. Kana vada kuvari panzendo pfupi, vanokwanisa kukwirawo futi mataxi kana kuti michovha dzine namba tsvuku pachena. Vanhu vakawanda vari kungoita sarudzi yongokwira chero chavanenge vangoona chero motikari dzingatenderwe kutakura veruzhinji.
Chii chakakoshera kuti vanhu vakwire mota kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva ino yezororo revashandi?
Izvi nenjodzi kwavari zvikuru. Saka tatsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kumakambani einsurance, nekuti mota dzisingatenderwi kutakura veruzhinji imota dzine mayellow plates akanyorwa nezvisviba. Idzo mota dzadzitenderwi kutakura veruzhinji zvichiita basa rekubhadharisa. Vanhu vanofanira kungoziziva kuti zvine njodzi kwavari kana pavanenge vaita tsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kuhurumende kana kumainsurance kana vachinge vasangana nedambudziko.
Vanenge vaine matambudziko avari kusangana nawo pamigwagwa vanokubatai sei?
Tinokumbira kuti vanhu vange vachitizivisawo panhamba dzedu dze 0712 334 330, kuti kwakati hakuna michovha kungave kusina mugwagwa. Tinoda kuziva zvakare nzvimbo dzisina mugwagwa, idzo nzvimbo vanhu vanodhurirwa nemichovha, kuti tinge chizivisowo iwe hurumende kuti nzvimbo yakati inoda kunge ichigadzirwa chimbi chimbi.
Mutauriri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo vechidiki vakawanda muAmerica vachiti zvaive nani dai paine mumwe ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunze kwava Joe Biden veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party. Asi pane vaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki? Tanonoka Wande anotipa nyaya inotevera.
Pakukwikwidzana kwevarume vaviri vanonzi vakwegura nevakawanda muAmerica, pane mibvunzo kubva kune vakawanda kuti utano hwavo hunovabvumira here kuti vakwanise kutungamira pasina matambudziko. Izvi zviri kubva kune vechidiki kunyanya. Mumwe ane mafungiro akadai ndiDesmond Kager.
Kana maRepublicans nemaDemocrats akatipa mumwe wokuvhotera anokodzera kuvhotera, ndipo pandichaenda kunovhota.
Ongororo yakaitwa nesangano rePew Research svondo rapera inoratidza kuti vechidiki zvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana, kana kuti 75% vari pasi pemakore makumi matatu, vanoda kubvisa vaTrump navaBiden kudai vaine simba racho. Asi pavaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki kunyanya? Nyaya yekodzero dzemadzimai ndiyo iri kupa kuti Francesca Paniello ati anotsigira vaBiden. Nyaya yokukwanisa kubvisa nhumbu iyi uye kuti mbanje ibvumidzwe kuputwa zviri pamutemo inenge ichivhoterwavo muna mbudzi kuFlorida. Izvi zviri kupa kuti vechidiki vakaita saJD Dinoforio vati vachanovhotera maDemocrats. Vechidiki vane mukana wakakura wekuti vakwanise kuva nechekuita neutungamiri hwedunhu reFlorida. Tiri kuona kuti nyaya dzekodzero dzemadzimai nezvokuputa mbanje zviri pamutemo dzakakosha kune vechidiki. Kune vamwe vechidiki vari kuti havasi kutsigira vaBiden nokuda kwedanho ravo rekutsigira Israel muhondo iri muGaza. Asi mumwe wevechidiki Eliana Stein ane maonero akasiyana.
Right now for me one of the most important things is continued support for Israel.
Ini ndinofunga kuti kutsigira Israel kwakakosha. Nekudaro ndinotenda zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden zvekuramba vachitsigira Israel.
Vechidiki vari kutsigira vaTrump vanosanganisira Brianna Bonilla wekuWisconsin.
Semuenzaniso, ndikaenda kubhawa ndakapfeka nguwani ine mufananidzo wavaTrump, vanhu vanotonditarisa sekunge ndinopenga, asi izvi ndazvijaira.
Vatsigiri vaTrump vechidiki vanoti vajaira kuti vamwe vezera ravo vanovabvunzisisa nezvedanho iri vachivashora sematauriro aIsaiah Turner.
Ndinomboedza kutaura nevanhu vasingatsigiri vaTrump, asi unongonzwa vachiti bva pano, handichadi zvekutaura newe. Saka ndinofunga kuti iri ndiro dambudziko guru vanhu.
Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muna Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge u Jonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Nkwenkwezi 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Bekulabantu abalutshwana kakhulu enkundleni yeGwanzura eHarare emkhosini wokunanza usuku lweWorkers Day. Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZig izolo, iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke. Iningi labasakhulayo kwele Melika lithi lifisa ukuba ngabe kulabanye abancintisayo esikhundleni sikamongameli ngaphandle kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekulabantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa enkundleni yeGwanzura eHarare emkhosini wokunanza usuku lweWorkers Day. Uhulumende esithi uyazazi inhlupho ezibhekane lezisebenzi. Iningi lithi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi abantu bebhekane lobunzima obukhulu elizweni. Okunenga sikuzweni kumlondolo zindlovu eseHarare.
Izisebenzi ebezinanza usuku leWorkers Day eHarare zithe zithwele nzima ngoba kazitholi imali eyeneleyo. Iningi lazo zithola imali ephansi kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kazitholi abaqhatshi bekhala ngokungenzi impahla ngemfanelo ngenxa yokuguguteka komnotho. Kunanzwa usuku lwezisebenzi, uhulumende weZimbabwe uthe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba izisebenzi zithola iholo eleneleyo, indawo ezinhle zokusebenzela ndawonye lamathuba angcono. Emazwini akhe alonyaka, umphathintambo kahulumende obona ngezisebenzi umnumzana July Moyo ethulwe ngumholi kahulumende obona ngezisebenzi umnumzana Busani Moyo wazise ukuba uhulumende uyazazi indubo zezisebenzi zakhe.
Uhulumende usebuye lendlela eziningi zokwehlisa ukukhwela kwentengo yempahla lokugudeka kwemali. Enye yalezi ndlela ukulethwa kwemali yeZig. Lokhu sikwenzela ukuba imali yesebenzi ibe lamandla ukuze isebenzi sizakale.
Ekhuluma emele izisebenzi, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthe izisebenzi zeZimbabwe azithokozi ngesimo esiselizweni.
Intengo yezinto into ehluphayo, kukati ke njalo iholo lisalele ngamuva okumangalisayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo laye uthe intengo yempahla leholo akuhambelani.
Lamhla ke thina siyabe singajabuli, siyabe silonda indlela esizamisela ngayo ukuthi senze collective bargaining.
Omunye okade esembuthanweni wokunanza iWorkers Day ngumbalisi unkosikazi Catherine Dube.
Abantwana abani abasoze bakwanisa ukuthi bangene labanye abantwana bayefunda, ngoba mina njengomzali wabo yi-civil servant ofundisa abantwana babanye abantu angenelisi ukuthi mbabhadalele ifizi zabo.
Ilanga leWorkers Day liza ngesikhathi iningi lithola iholo eliphansi kakhulu, intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla. IZCTU ithi abantu abangaba isilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 60% eZimbabwe kabasebenzi. Isithi kumele uhulumende aphume lamacebo angadala imisebenzi elizweni. Inhloko yalonyaka yokunanza lelilanga ithi Workers demand an inclusive Zimbabwe free from poverty, corruption and oppression. Ngimele Institute 7 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZig izolo iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke kodwa liyenelisa kuyisebenzisa izitolo ngeswipe. Abomkambo wensitha babikwa behlise isisindo seZig lamuhla saba sithengwa ngamaZig angu 20 idola lemelika elilodwa. Kukanti abemchova labathengisa ezitaladeni babikwa bengayamukeli iswipe ngoba befuna imali yohlobo lwama US dollars lamaranza. Ibhanga lereserve libikwa lisithi liyathokoza ngokuthi abantu bayamukele imali njalo lisebenza kadalala ukubona ukuthi amabhanga wonke ayayithola. Ukuze sizwe ukwenzakale kobulawayo lamhlanje, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esigabeni sangentshonalanga elizwe.
Siyathenga ngayo ngeswipe lokho sekunanzelele ukuthi ezitolo basangena abantu and bathi kungathi kuba nganeno ngayo ngoba ezitolo ungananzelela ayikatshaywa yi-inflation izitolo ngabona zilokhu zisahlona idola lana irate kahulumente e-13 point something kodwa okunye futhi ngangezig nxa usufuna ukuthi uthole i-US dollar kulapho kulohlupho khona ngoba kule umkambo omnyama sebe bayiqalise kubo 16-17 namhlanje biku-20 abanye-21 ngizokuthi abanye-22 zama ukuthi sikungayinanzelela isithi qale sokuluza amandla xa uyiqhathanisa lali imali ye-America kodwa wena abantu beyangayibambi so kuyasithengisa ukuthi engxenye impilo yezikhi la izabamfitshane abantu bakumele bedubeka benjalo beyithele leyo zikhi ngenxa yokuya isiluza amandla izikhi khanya isebenza kuphela ezitolo ema-supermarket but ebantwini ayisebenzi ungazufike kula abantu abathengisa kumbe abathengisa phandle kumbe abenza ama-vegetable kumbe babenza amafutha kumbe bethengisane izikhi abayibambi even bona ababe umshovo esikhuluma ngawo sigadile umshovo abantu besezindlini besemsebenzini izikhi abayifuni balobe befune naleyo ukuthi ubhadale nge-US dollar kumbe nge-rand nxa ungabantu beholand sithi mna bengahola bayaswayipha umkambo kunye umuntu bathele i-US dollar ngoba yiyemukelela indawo zonke langapha futhi abantu sasicabanga khona ukuthi akhona ama-petrol kumafuel la siyananzela futhi ukuthi ngokufana nayo izikhi ayiyasebenzi.
Lamuhla belinanza ilanga lezisebenzi lingabe liluthintile yini lolu daba?
Ushukho lesikhathi esiveli khanye siphelelwe ngamandla kodwa ngabantu beyangayitholi kuyele muvale bakhuluma nge-bond sabuya futhi savalisa khonapho nge-RTGS khathi esiziko ukuthi zonke lezi mali eziletwayo imali eziletwayo zisebenze kwesikhathana ngemva kwesikhathana ziluza amandla so-ke izisebenzi lazo ngokufana nayo zithi izikhi aziyithenge.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ye-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe. Ingatsha izibona ngezenotho lokulandelwa kwemithetho kwele Malawi sezikhuthaze uhulumende ukuthi alungise okuhluphayo kuhlelo lokuthengwa kwempahla yomphakathi. Ugwalo lweMalawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects olwethulwe ngomnyaka ka-2021 luveza ukuba inkohlakalo ibahile kuhulumende weMalawi. Intatshele izindaba ye-VOA Chimwemwe Padata ulobe lolu daba olulandelayo eselilongwe kwele Malawi lwatolikelwa ngesindebele nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Okubonayo ngemva kwami libhakane elixwayisa abachayeli ngamagodi agcwele emgwaqweni okwamakhilomitha alikhulu lambili noma ngaphezulu emgwaqweni weMalawi uM1. Wona ohlanganisa inyakatho inkabazwe kanye leningizimu yelizwe. Lokhu kuyisibonelo esiqinileyo sesimo semigwaqo. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho lenhlalakahle kaZulu zikhuthaza uhulumende ukuthi avuselele imigwaqo ngokuphangisa uma iMalawi ihlose ukuqinisa ukuthuthukiswa komnotho wayo. Amagodi lezinye inkinga zomgwaqo ziyingxenye yempilo yansuku zonke emadolobheni. Ngaphandle kokufaka abachayeli labantu makhaza engozini, ingxaki lezi zingesinye sezikhubeko eziphazamisa ukuthuthuka komnotho. Nangu umhlali welilongwe uJack Gama.
The current condition of the road.
Isimo somgwaqo manje sikhweza indleko zezimoto, isikhathi sokuhamba futhi sidala umonakalo kumithwalo.
Ngenxa yokonakala kwemigwaqo, abachayeli bathatha amahola amathathu ukusuka elilongwe besiya eKasungu. Okungumango owawuvame ukuthatha amahola amabili kuphela. Ingcwethi kwezenotho uBetha Phiri uthi ngempela ukudilika kwemigwaqo sokuphazamise ukukhula komnotho.
Masi le migwaqo emihle, umnotho lenhlalakahle kaZulu kuzathuthuka ngoba ngempela imigwaqo ilamandla okuphehla ukuthengiselana, ukuvula imikambo emitsha nokuhuga abatshali bezimali abatsha.
Ingatsha eziququzela ukuqhutshwa kwemisebenzi kahulumende ngendlela ecacileyo zikhomba amaphutha ezinhlelweni zokuthengwa kwempahla zomphakathi ezivumela ukufumbathisana okuvumela amafemu okwakha angafanelanga ukuthi athole amakontilaha amakhulu. Umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Social Accountability and Transparency, umnumzana Willy Kamkandira, uthi.
We have seen contracts being awarded to individuals.
Sila amakontilaha anikezwa abantu abangelawo lodwa umtshina, abangelayo lenkampani eyodwa. Sesibone njalo imisebenzi yezinga laphansi ngoba kube lokufumbathisana phakathi kweziphathamandla zikahulumende labamakhontilaha okudala ukuthi kube lenhlelo zokwakha ezingelahlonzi.
Ekhuluma ngokukhonona kwabantu phezu kwesimo semigwaqo yaseMalawi, umphathintambo obona ngokuthwalwa kwempahla lemisebenzi yomphakathi uthembise uZulu ukuthi imigwaqo izalungiswa ngokutshetsha.
There are circumstances that lead to poor.
Kulezizathu eziningi ezibangela ukuthi kwakhiwe izakhiwo ezingelahlonzi, esinye sazo yinkohlakalo. Ezinye inhlelo zihle zehlule khona ukuqala. Indlela iproject eyabe ihlele ngayo ihle yehlule ngezinye izikhathi bayehluleka ukuthenga izinto zokusebenzisa.
Ngenxa yalokhu, ugatsha olulawula imisebenzi yokwakha olweNational Construction Industry Council of Malawi solwenyuse umlando walo wokuqondisa inhlelo zokwakha ezikhona. Nangu umqondisi walolugatsha umnumzana Gerald Konje.
In the next few years will pick up, especially looking at the large.
Sikholwa ukuthi eminyakeni embalwa ezayo sizabona ingqubela phambili ikakhulu enhlelweni ezinkulu ezifana lemigwaqo. Lokhu kungenxa yokuthi sesibone ukuzimisela okukhulu uhulumende, amankampani azimeleyo kanye labasebenzisana labo kwezentuthuko.
Umlawuli wogatsha lokwakha useqalile ukumisa ama-projects okwakha ephule izivumelwano zamakontilaha eziphathelane lomthetho we-National Construction Industry Act. Abagadi bezimota bathi kudingeka amanyathelo aphuthumayo ukuze kulungisiswe imigwaqo ekhona. IMalawi icabanga ukuqala uhlelo lokuthwalwa kwempahla olulenhlangothi ezijiyeneyo kusiyafika umnyaka ka-2063. Ingxenye yalolu hlelo ebalulekileyo yikuthi kube le migwaqo emihle exhumanisa indawo ezisemadolobheni lasemaphandleni. Umbiko we-World Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program owethulwe ngo-2023 ukhomba ukuthi iMalawi idinga i 1.5 trillion kwacha, okuyimali elingana le 8.6 million US dollars eyokuqhuba inhlelo zokulungisisa imigwaqo ngomnyaka ka 2025 ukuze kuphehlwe ukukhula komnotho. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye-Voice of America uChimwemwe Padatha ngesiNgisi lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo we-Studio 7.
KwezeMelika, iningi labasakhulayo kwelemelika lithi lifisela ukuthi ngabe kulabanye abancintisa ukuba ngumongameli ngaphandle kokukhetha umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump. Kungakhathalekile abatsha bakhetha bani phakathi kwababili laba. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Staines ulube udaba olulandelayo. Kubo bonke asebeke bancintisa kukhetho lokudinga umongameli welemelika, akula abaleminyaka eminingi yokuzalwa njengalabo ababili abakhona lo umnyaka, osekudale imibuzo eminingi ikakhulu kwabasakhulayo. UDesmond Kaika ubefuna kube labanye abancintisayo.
Republicans or Democrats can, you know, put someone.
Ama Republicans kumbe ama Democrats bengakhetha umuntu olohlonzi. Uyazi ngingambothela.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Pew Research ngeviki edluleyo luveze ukuba isilinganiso esedlula okungamachumi ayisikhombisa lanhlano ekhulwini 75% sabavoti abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu i-30 bathi bebengafuna abancintisayo laba ababili ukuthi basuswe, ngani bayenelisa ukwenza lokhu. Kodwa yibaphi abasakhulayo abafuna uTrump kumbe uBiden? Ukunanzelela udaba lwelungelo lokuzalwa ikho okwenza uFrancesca Paniello ukuthi asekele umongameli Biden. Ilungelo lokukhetha ukuzala lokubhema insango kukhona kuphepha lokuvota esigabeni seFlorida kukhetho lukalwezi. Lokhu yikho okuletha intsha ukuthi ivotele ibandla leDemocratic Party, kutsho uJayden O'Donofrio.
I think abortion is important. Ngibona
ngani udaba lokukhipha isisu luqhakathekile. Ngibona leli kulilungelo likamama lokuzikhethela okuqhakathekileyo.
Abanye abasakhulayo basola uBiden ngokusekela ele Israel empini yalelo lizwe esigabeni seGaza. Kodwa lokhu yikho okuzabangela ukuthi uEliana Stein amvotele.
Youth voters have a real opportunity to shape the electoral landscape here in Florida. We've seen that the right to choice.
Inja abavoti iletuba lokulungisa indlela yokuvota lapha eFlorida. Sibona ukuthi ilungelo lokukhetha lokubhema insango yokuzilibazisa kuyinsika yabasakhulayo. Ukuqhakathekiswa yintsha evotayo ikakhulu ilungelo lokukhetha ukukhipha isisu.
Abatsha abasekela uBiden bagoqela oweWisconsin uBriona Bonilo loJonathan Boya.
Right now for me one of the most important things is
ubonayo okwamanje ukusekela Israel.
So I really appreciate everything that President Biden
ngakwenzayo
ukuthi Israel in this current conflict.
Iningi lentsha elivotela uTrump likwejayele ukuthi abanye babo bayasola ukuthi bakhethelani uTrump, kutsho uIsaiah Tena.
I've tried to have conversations with people who don't like Trump, and they're like, you can leave, I don't want to talk to you anymore. So I think that's the main problem. People aren't open to listening. They're just like, if you like Trump, you're a horrible person, or just that. So I feel like...
UTena uthi uthanda indlela uTrump alwisana ngokungethembeki. Corruption.
I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks.
Uphenyo
olwenziwe inhlanganiso ye-Reuters le-Ipsos ngombimbitho lutshengise ukuba abakweleMelika abaleminyaka engaphakathi kwelichumi layisitshiyangalombili lengamachumi amabili lasitshiyangalolunye ifuna uBiden kulo Trump, okuyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Lesi silinganiso sincinyane kakhulu kulesingamachumi amabili lane ekhulwini i 24% uBiden anqoba ngaso uTrump kuminyaka emine edluleyo. Inhlanganiso yabatsha ehozi innovator ephathiswa ihofisi emela elemelika eZimbabwe isigcibe uhlelo lokufundisa abatsha ezamabhizimusi emadolobheni amane athi iHarare, Bulawayo, Gweru, leMtare. Uhlelo lolu soluphathise abatsha bedlula ikhulu lamachumi amathathu 130 njalo lukhangelele ukufundisa abanye abangamakhulu amathathu 300 lusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Okuningi asikuzweni kutabo kancube weStudio 7 exoxa lomunye wabakhokheli behozi innovator unkosazana Patience Ziramba.
Tuna siyathaba ngoba ngasenza ama-training zethu awe-Youth Innovator. Si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo. For instance, ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani, kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba, ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani. So abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo, omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition la ukuthi abantu bakhulume ngokwama-business wabo. Omunye wethu wathola i-number 3 and then khathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayopitcha ko-JCI last week. Omunye wabo wathola enye i-investment through i-Empower Bank. Omunye wama-participant ethu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sabe sifuna ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngama-business abo ngoba siphila ngesikhathi ezingela imisebenzi eminingi and siyabe sizama ukuthi abatsha kumele baziyenzele izinto zabo ngezabo izandla.
Bona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi lutho, baya be-blank. Uyabe ewazi ukuthi yena uthunga okwamabhegi, ukuthi awathengise ngaphi, akuhambise njani, uyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza eHarare, sayenza iMtare, Gqeberha, Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani?
Unfortunately, i-grant yethu yayikwanisa ukuthi iyenze ama-sets ayi-4 kuphela and sesiphezile. So ngathi siphele le-online program ukuthi sesifundise abanye.
Hello ke ngunkosazana Patience Ziramba ongomunye wabakhokheli benhlanganiso yehozi innovator ubexoxa ecingweni lotabo kancube weStudio 7 ekobulawayo. The Voice of America. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhlanje uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Justin Moyo ongunogada kwele South Africa.
Ngibuya ePinga eNzumalala abaya khona le eZimbabwe kodwa ngwele South Africa.
Ye, lapho egoli ufike nini?
Ngibuya ngo-2018 kodwa lokho ngiyabuyela ekhaya.
Ye, kwini okwenza ukuthi usuke eZimbabwe kunxa usithela amapitsha?
Ngidala ngome kakhulu ngoba imali yakhona ayikho. Nama ufikile ekhaya ma uyibamba ngenamba inkulu kakhulu noma ngithi inenge kodwa uma sekumele ithenge yikho bona khona ukuthi incwane ayenzi lutho.
Ye, singathi khona manje wenzani khona ngapho kwele South Africa?
Lami ngathola lokho ngomsebenzi lapho kwe-security. Lami lokho ngivuka labanye siyancenga.
Ye, lamhla uyakwazithi lilanga lezisebenzi wena kubona njani khonokho?
Ngingasho ngithi njengakuleli lizwe engikulo sokungashiwo kuthela ilanga lezisebenzi kuzwakala ngathi kuyazwakala. Kodwa njengangithi ngale sizalwa khona uma kuthiwa lilanga lezisebenzi kuza kukhulunywa ngaziphi izisebenzi mdala ngoba vele azisebenza kusetshenzwa kayikho imali.
Ye, akukuchasise khonapho uthi ujoni indaba kungasetshenzwa, indaba kungela mali.
angazi namuthi ngathi ini ngoba sengiphinde ngezokuthola kule mali ekhona, maybe kuzoba khona imisebenzi ezoba khona ezohambelana lokuthi uma kuthiwa lilanga lesisebenza ekhaya sikwazi ku-understand ukuthi hhayi lelo langa singajabula ngoba abantu babe sebathola into zokwenza. Kodwa njengamanje le minyakeni edlulileyo njengangithi ukuthi singathi thina siyajabulela ilanga lesisebenzi, mbona ngathi hhayi kuphanjaniswe kakhulu.
Ye, umsebenzi wakho lowo wobugadi wokugcina abanye abantu ubona njani? Kuyasebenzeka yini?
Kukho kuhle futhi akusebenzeki ngoba anytime uyafa, anytime ungenzeka kuvela ingozi, ngoba uma kuthiwa nguwe ogadile kutsho ukuthi abantu uma bezotshontsha bazoqala ngawo wena okhangele.
Kwako kwakwehlela khonokho?
Hayi, kunokusehlela kodwa-ke hhayi akungaze ngiqondane lakho exactly.
Umnumzana Justin Moyo ngumantshingelana osebenza kwele South Africa ubexoxa lo Cape Town Studio 7 eseJohannesburg. Sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Umalaki Nkomo uthi khona uchampion atholakala ngoba kahlela abantu kathi ugconto abantu bazimbabwe bayizilima yena bakwazi ukuthi i-ZANU PF iyadilive i-opposition isebenzisa amakhodi ngoba amakhodi ezimbabwe asebenzela i-ZANU PF. Ucabanga ukuthi akula muntu akwaziyo ukuthi badilive i-opposition bayithathe bayinikeza iChabango beyisusa kuChamisa ngoba bebona ukuthi iChamisa uwine ama-election uthandwa yi-80% wabantu bezimbabwe njalo le SADC sitshele umhlaba wonke ukuthi abawinanga ama-election bayenze butsotso. Babona kungcono ukuthi beyidilize i-opposition yala beyithathe itop umuntu ozula ngomgwaqo bemuthi ngu-secretary general we-TPC ukuze bephume kule nkinga abathi bekuyo ngoba ilizwe ngelezimbabwe ngelabantu osulo le-ZANU PF. Ngiyabonga ngumasinga lakobulawayo phumle
mati buye njalo ngibingelele futhi ngibingelele ngithi mina hhayi abavalo kuvalwa esiphatheleni esiphatheleni kabavalo ngiyayisapota futhi lesekuthi uhulumende azame ukuyiprotekta le mali yethu siyayidinga imali yethu athi ukuba sinemali sibe nemali yethu. Uthi umuntu ofuna iziki ahambe aye ebhenki namarandi ake kumbe namadola ake ahambe aye ebhenki efuna iziki laphana kumbe ma uneziki ufuna ukuyafuna amadola uye ebhenki not esitoi not emakhwameni ma if you can go everywhere kumacountry lawa kuzothola umuntu ofuthengisa imali umuntu wezimbabwe ngeke uthole omunye umuntu othengisa imali phandle komunye umuntu wezimbabwe. Mtijo 7 madibe lokhulumayo esanzibat usegoli kodwa kwamanje ulume esegoli i-Zone 1 6338
umuntu nje ongenela kwistudio 7 siyabonga kakhulu ongenela la kwistudio 7 sibonge kakhulu madoda ngokusixhasa lonke madoda elisixhasayo siyalibonga mpela kodwa into esibonayo nje esingathi igovernment ingasiza ngayo sicela ithi size kakhulu esikolo esize kakhulu esikolo ngoba hey hayi isikolo zifile amaklasi afile manje abantu sebegcina sebezidonethela imali sebebona nje ukuthi uma bengasayenzanga njalo abantwana angeke befunde so igovernment ayizame badala izame siyacela mpela kakhulu ukuthi nayo igovernment sicela ukuthi nayo isisize ngoba besilalela nje istudio 7 kodwa izikhalazo zethu lazo zifike lazo zwakale khona ngale ngoba ma ngena kwelakithi engulubeni esikolo sethu hhayi isikolo sethu sifile badala sifile badala ngana sila president ngana sina makhansili.
Labo-ke bebengabanye benu lina balaleli bethu elisithumele imbono yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthi silithumele inhlelo zethu lingasithumela isicelo kunombolo zona lezo +1 202 465 0318. Good Life Talk lamhlanje sikhangela unanzwa kosuku oluqakathekisa izisebenzi olwe Workers Day ngesikhathi izisebenzi ezilolwazi eZimbabwe ziphuma ngobuningi kuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kakhulu. Isikhathi kasavumi bakithi kedwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bekulabantu abalutshwana kakhulu emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi olwe Workers Day elizweni jikelele. kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lwe-ZIG. Iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke. Igama ngu-Chris Gande, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.